masangano anobatsira oramba achienderera mberi nekubatsira vanhu vakavhiringwa nedutu mpengo recyclone Idai mumatunhu eChimanimani nechipinge kumanikaland izvo zvaita kuti mimwe migwagwa nemazambuko zvichifambika. America inoti iri kupa rubatsiro rwakanyanya kudivi rekubatsira upenyu hwevanhu vari parumananzombe zvichitevera kuwirwa kwavakaitwa nematambudziko akakonzerwa necyclone Idai. Congress yeMDC mudunhu reNorth America yotanga nhasi manheru muguta reColumbus, Ohio, ichikokerwa nevanyarikani vakabva kuZimbabwe. Sachigaro wemadzimai mubato iraMai Lynette Karenye naMai Linda Masara uye mumiriri weMDC kuBritain vaElliot Feve. Rwanda inocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemashanu zvichitevera kupondwa kwemarudzi kwakaitika muna 1994. Chikwata cheMawarriors chinonzi hachisati chawana nyika dzekuedzana nadzo masimba mugadziriro yacho yemakwikwi e2019 Africa Cup of Nations. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mumakongresi ematunhu mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne1546 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.